Jano!
Mr. Put It In. Hanzi ndinoda mudakuda anopa rudo asingapinduri rafu rafu
mumoti aiwa ndoda kaslenda slenda kasingatirasisa kandinotemba temba hakuna dzime risina dafi tongoona mvura panenga kozviri zasi iyo mbiro kwauchano kandamazwi nekuti munhu wenyama anotadza kuna nyanzvi gonyera 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 pamwe gonyera 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 pamwe gonyera 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 pamwe gonyera 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 pamwe
guyu kutuka kutuka panze ukari menya mukati rizere masoswe pasina masoswe hambonaka maundi sometimes panouya zvidikidiki dzimwe nguva zvihombe ini nde tedzera moyo wako kwete zvinoda intaneti vamwe vakazonorora pere vachifunga ndozviri intaneti gara wachuza stamina wane munhu anokutsamira akasenga moyo wenda kwete moyo wekuganira that's the end of it
gonyera 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 pamwe gonyera 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 pamwe gonyera 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 pamwe gonyera 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 pamwe hanzi mubvunza kambeva ndomukubuda nemhembwe iko kusakutsikana kucha kupesanisa nemwenje maruva enyika aya oskidi yaumapedze chanakira rurima chinakire dumbu itaumedze chiziva kuti muti une hobo mabasi panari padenga panari zasi pana chapamvuri kunari pasi mamwe achapiswa muchoto asi munhu nemunhu pane chakanakira zvimwe toona nemeso zvimwe zvakavandika hakuna dzime risina dafi tongoona mvura padenga kozviri zasi iyo mbiro kwauchanokanda mazwi